Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 13 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Urongwa watina wonde wekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena, yatinoti public launch, nemutungamiriri wehurumende. Ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa.
Tiri kuda kuti kunyoreswa ikoko kumiswe. Chekutanga hakuna kunyoreswa kuri kuitika mangwana. Chiri kuitika mangwana ndechokuti vamugabe vachauya kusheratoni. Ini ndendiripowo pasheratoni ipapo. Vachauya kusheratoni vachienda pamakiti paya pari kutrenwa vanhu paya paya. Wonyebera nyika kuti voter registration yatanga.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yoendesa mutungamiri wenyika Robert Mugabe kumatare dzimosva nenyaya yekunyoreswa kwevanhu kuvhota. Dr. Dish iri kushanda neQuest TV yavaStrive Masiwa yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itorerwe rezinesi rekutepfenyura pasatellite. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana riri kutarisira kuparura chirongwa chekuumba gwaro idzva rekuvhota kana kuti Electronic Voters Roll kuState House muHarare. Izvo zvinotevera kuziviswa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe kuti urongwa uhu hutange zviri pamutemo kubva musi wa14 gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weZEC Justice Rita Makarau.
Urongwa watina wonde wekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena, yatinoti public launch, nemutungamiriri wehurumende. Ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana. Vapedzezvo tanga tichizoti tinodainza vamwe vanhu vakati kuti vatichabva tanyoresa sevavhoti mangwana. Chiratidze ngese Zimbabwe kuti chirongwa ichi chichatanga.
Saka urongwa uhu huri kuitirwa kupi?
Urongwa uhu huchaitirwa, tinotanga tiri kuState House mangwanani, tozovupedzesa masikati taku HICC, Harare International Conference Center.
Ko, kune mamwe matunhu munezenge maakupinda rini?
Kune mamwe matunhu ese kunyoresa kwatiri kufunga kuita ndekuti kubvira muzuro musi wa18 tinenge tapa madistrict offices edu. Tichiti vanhu avo vanokwanisa kusvika pamadistrict offices edu vaende vachinonyoreswa. Asi yatinoti national blitz iya patichaenda isusu kuvanhu tokutangisa, tiri kufungidzira kuzozvitangisa apo patinge tane mishina yedu yese yakakwana.
Saka mangwana kungoparura chete kuti muudze vanhu kuti ndokwatakuya
chirongwa ichocho.
Saka vanhu havangatarisiri kuti vachanyoreswa vese mangwana kumatunhu kwavaruko?
Aiwa, mangwana hakunyoreswe vanhu, kungoparura nekunyoresa vashomanana avo vane zvigaro zvavainazvo zvatinoda kuti nyika ione kuti vakuru ava naivo vabvuma kuti chirongwa ichi chichitanga.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi raendesa kumatare dzimosva mutungamiri wenyika Robert Mugabe, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe negurukota rezvemutemo richiti pamusoro peurongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote huri kuparurwa mangwana hauna kuziviswa zviri pamutemo. Urongwa uhu huri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo munyika yose, kunyange hazvo ZEC yakazivisa kuti ichatanga muna Gumiguru. Munyori mkuru MDC Tiva Douglas Mwonzora vanoti sekuziva kwao boka rezeke harisati rapedza kugadzirira kunyoresa vanhu sezvo michina yebiometric voter registration isati yasvika yose munyika uye pasati patengwa michina yekuchengetera mashoko kana kuti maseva. Ngatinzwei hurukuru yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Wongu takwidza mapepa edu kucourt tichinyunyuta nezvinhu zvinenge zvina. Chokutanga ndechokuti vamugabe vakati voter registration yakuitika vakaisa proclamation pasati pane maservers inova mamachine panochengeterwa information iyoyo. Number 2, pasinazve machine yacho anotora mafingerprint ewanhu anonzi mabiometric voter registration kits. Kunodiwa 3,000 asi kune 400 chete akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurojistira kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January achavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vamwe vachiri kubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rino tarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atioti maconstitutional cases. Rine simba zvakare rekupigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeaths vachinyatsoziva havo kuti hapana chekuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzwikwa riini?
Taitiite chimbi chimbi inogona kunzwika manhuwa nhasi zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nhasi kana kuti mangwara makuseni.
Kwaivo vamakwirira kudare ava mavasvitsawo here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda na messenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuziva kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakaroverwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzanupf vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi redi kuti ite voter registration kusvikira muna October. Saka iyo kutiona kuti vari kumhanyira chini hazvinyatsa kutozvinzwisisa.
Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura idzo dzinofanirwa kuitwa pamwe chete gore rinouya muna 2018 dzinotarisirwa kuitwa mazuva ari pakati pekupera kwemwedzi wachikunguru kusvika pakati pemwedzi wanyamavhuvhu zvichienderana nebumbiro remutemo idzva. Izvi zvinopesana nemashoko emutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti sarudzo dzinoitwa pakati pemwedzi wachikumi nanyamavhuvhu. Aza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo Gweta muzvinafundo Valavhumo Madhuku vanoti kana upenyu hweparamende ukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa, sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati pehusiku hwemusi wa22 nyamavhuvhu, nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 chikunguru. Izvo zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 chikunguru kusvika musi wa22 nyamavhuvhu. Muzvinafundo Madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. Upenyu hweparamende unogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapasisa chisungo chekuti dzisavepo uye kana paramende yaramba kupasisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati tsvikiti pamwe nekunge paramende yawirirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro wezek vaimanuel mugade vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu vaimbo vesachigaro wezimrise uye vari gweta vakutsatsapulu vanowirirana nemaonero amuzvinafundo madhuku
kana ndichitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasweiwa in kuti aite president. Date iroro ndi 22 August 2018 because president vakasweiwa in na 22 August 2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vapulu vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo wagumisirwa panzira. Vapulu vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato rezanu PF riine nhengo dzakawanda mudare.
Patuka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti parliament ikaita decision yekuti tiri kuda kudissolve. Unofaka kuita futi election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaimbove sachigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira
mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana pa electoral president ma elections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi po mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa bumbiro remutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date riripo ndorokuti parliament yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo muswana ndoparifanira kuzoitwa the next election. Saka date rakatopiwa haungo harimbodaidziri chero panoda kudaidzira munhu date rinotongotopiwa neconstitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo nezek. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Apo zvikoro zvichangovhurwa pachitangwa kotoro yekupedzisira yegore, zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kushandisa michina pakubhadhara mari dzechikoro kana kuti maswipe machine, izvo zvave kuita kuti vabereki varerukirwe nekubhadhara mari dzechikoro zvevana vavo. Asi zvisinei, vamwe vanoti dambudziko rekushaya kwemari munyika rinofanirwa kugadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari rave nenguva richiitika munyika, mumabhangi munogara makatsokodzerana nevanhu vanenge vachitsvaga mari kunyanya pamazuva ekuvhurwa kwezvikoro. Asi zvimwe zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvave nemaswipe machine uye zvave kubvumawo kuti vabereki vabhadhare nenzira yekushandisa mari yefoni kunyanya EcoCash. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vanotambira danho iri sezvo rave kuvarerutsira panhamo yekutsvaga mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Mutsasivanda avo vati chikoro chemwana wavo chakatanga kushandisa swipe machine pakutanga kwemwedzi uno.
Ine hangu ndoda kungotenda kuti pachikoro zvinobva kuwanikwa point of sale but kana tichida kubhadhara fees takukwanisa kuswipe. Panoti tinonomira kubhengi sekuti fees yemwana wangu i 200 ndakutonopedza 4 days ndichibva zuva rese kubva na 7 kusvika na 4 ndakangomirirawo $50.
mumwezo mbereki wa Brewster Gwirei vati kunze kwekuve neswipe machine chikoro chemwana wavo chaiye kutambira mari pa EcoCash izvo vati zvinobatsira kuti vasarasikirwe nenguva vachitsvaga mari pane kuita zvimwe zvinoraramisa mhuri yavo.
Zvaiti konzera kuti tichakwanisa kuita zvinhu zvataida kuita panguva yakare kufanira nekuti tichimira kumabhengi dzimwe dzenguri waimira mubhengi woshaya mari.
Asi nekuda kwekuti kunetsa kwemari kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, vanhu vaive kutambira kuti uremu hwemari yebond note nemari yekunze uye nemari yekubhadhara munhu uchishandisa card zvakasiyana. Semuenzaniso, kana munhu uine zana remadhora ekuAmerica unogona kuwana zana nemakumi matanhatu ebond note. Kana munhu uchishandisawo kadhi kutenga kana kubhadhara chinhu chezana remadhora unogona kubhadhariswa mari iri pakati pemadhora mashanu nemadhora gumi pamusoro. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati chikoro chemwana wake icho chinove chimwe chezvikoro zvakazvimirira zvega muguta reBulawayo chinoti chinoda kuti mari yechikoro ibhadharwe imwe iri mari chaiyo imwe kuchishandiswa kadhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanaijo Gambanga vatsinhirawo kuti danho rekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari yevana vavo yechikoro vachishandisa maswipe machine idanho rakanaka chose.
Sekuziva kwenyu mari iri kunetsa kutora kubva mabhengi mazuva ano, saka kana pachinge pane imwe nzira yekubhadhara inoitsa kuti vanhu vashandise nzira iyoyo pasingabudiswe iyo mari chayo yavanenge vamirira muqueue kwenguva yakareba mubhengi, chinhu chakanaka.
Vagambanga vati havaone chakaipa pakuti zvikoro zvakawanda zvishandise EcoCash sezvo zviri pachena kuti ndiyo nzira yekutumira kana kutambira mari iri kushandiswa nevanhu vakawanda munyika. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vati kunyange hazvo pane matanho ari kuedza kurerutsira vabereki kuti vabhadhare mari yevana vavo vechikoro, zvakakosha kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rigadziriswe zvachose risati ranyanyoipisisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kunetsana kwebazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe nekambani Dr. Dish iyo iri kushanda nekambani yeKwese TV nenyaya yerizinesi kuri kuenderera mberi mumatare edzimhosva. Dare repamusoro reHigh Court rakambotonga kuti rizinesi iri rimbomira kukanzurwa nyaya ichinzwikwa kumatare, asi bazi yakakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court ichipikisawo mutongo uyu. Magweta eDr. Dish anonzi atumirawo mapepa ekumatare achipikisa zvakakwidzwa kudare nebhazi izvi. Magweta aya anoti anoda kuti Kwese TV imboramba ichitepfenyura zviri kubva kukambani yeKwese TV kusvika matare apa mutongo uzere. Dare reSupreme Court riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mazuva mashoma anotevera sezvo magweta ari kuti inzwikwe nechimbi chimbi. Pari zvino vanhu munyika vanotenderwa kuona zvinobva kuDSTV yekusouth Africa chete pamadande mutande esatellite. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eAmerica anotauraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi kutsva nhasi kuchamembe kweSomalia kanove kechina America ichirova chikwata ichi mwedzi uno. Mumashoko avaburitsa, mubatanidzwa weAmerica neAfrica weUS Africa Command unoti wananga chikwata ichi rutatu mambakwedza munzvimbo iri makiromita mazana maviri nemakumi matanhatu kubva muguta guru reMogadishu. Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvinechisimba kuzvipomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende waHussein zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba achiita zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kunoratidzira kuNew York panguva ichaitwa musangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri, uyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutariswa kupinda svondo rinouya. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu, muzvare Savannah Madamombe, vanoti vane urongwa hwekuratidzira kutanga nemugovera uno pamuzinda weUnited Nations pamwe chete nepamuzinda weZimbabwe uri muNew York kusvika musi uchataura vaMugabe pamusangano uyu uyo unove musi wechitatu. Vanoti zvakawanda zvavari kunyunyuta nazvo zvinosanganisira kurambidzwa kuvhota kwevari kunze kwenyika uye kuti hurumende haisi kuvapa mukana wekutaura navo nhunha dzavo. Muzvare Madamombe vanoti zvimwe zviri kuvashungurudza kushandiswa kwemari kwavanoti kusina kutsarukana munzendo dzemutungamiri wenyika, avanonzi vari kutarisirwa kusimuka nechikwata chevanhu vanodarika makumi manomwe, uye mumwe nemumwe vanhu ava anonzi anotarisirwa kuzowana mari inoita chiuru nemazana mashanu chemadhora semari yekushandisa pazuva. Gore roga roga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana muNew York zvichiratidzira panoitwa musangano uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro namuzvare Madamombe.
Kuratidzira kuripo, vanhu vari kunyunyuta, vanhu vaneta, vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu, vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kushaya kuti votaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya. Saka mwana kana asingachema anofira mubereko, isa taramba kufira mubereko, kuda kuchema, kuda kutaura zvichemo zvedu.
Saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko?
Zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda, zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe. Isu tiri vana vanosvika 3 miliyoni vari kunze kwenyika, hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha. Tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro. Kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika, tinofanira kunge tichivhotako. Kana tichikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika, nyika ichifamba ichienderera mberi, tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe? Tinozonyimirweiko dzimwe kodzero? Ezvino kuvhota kuri kuitwa uku, tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno matiri muno embassy dzedu basa radzonerei? Tinofanira kuenda pamaembassy pedu tonyoresa kana kuvhota. Vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa, vanoita saizvozvo. Ko Zimbabwe inotirambidzirei? Inga zvirimo mubumbiro. Ko zvinorambidzirwei kuti tizviti?
Saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei?
Nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana, umwe neumwe ane zvaari kunyunyuta. Vana vevhu hakuna kana kuti zvakaorganizwa neboka rakati kana kuti rakati. Vana vevhu umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema.
Saka kuri kuitirwa papi muNew York?
Tinenge tiri paUN nepamission pedu, pamission house. Tinenge tiri paUN musi weSaturday kubvira na11 kusvika na5. Tozonge tiri pamission musi weSaturday uyo, musi weMonday tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni. Ndopanotarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo, ivo vachitaurawo vari mukati, vachitaurawo maonero avo, isu tinenge tichitaurawo maonero edu, tichibatisana pamwe vangatinzwe.
Vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku?
Gore rakapera kwakaita vanhu vanosvika ivo about almost 300 vakauya. Tinodayira vanhu vari kuuya, vanhu vari kufuna, vari kuti vanouya.
Tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga, pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita ikoko?
Kushanduka unokuona, because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana veZimbabwe vakamira vakavamirira. Zvinova zvinhu zvakavashamisa. Kana ivo vachisvika kumba vakanyunyuta chaizvo, vachiti vanofunga kuti vanyadziswa. Isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba, asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzwikwa nani? Tonzwikwa nani? Chido chedu hachisi chekuda kunyadzisa mukuru bai. Ende kana tichiona zvinezvi vanhu vaakuenda vachitaura vakawanda, handiti kare vanhu vangu vachitya. Ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kunzwisisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura hakuna chinochinja.
Tinoona kuti pamunoratidzira panouyawo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende ZANU PF vakaita sana December 12 movement. Izvi zvinokudzoserai kumashure here kana kuti munozvionawo sei?
Hatidzokere kumashure. December 12 movement munhu wese anoziva kuti iboka rakamirira pan-Africanism and iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra, inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra. Dai vari vana vezimbabwe vari kumirawo vari paside nesu vachiti kwete zvamuri kutaura muri kunyepa, taiti tinodzokera kumashure.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe muzvare Savana Madamombe vari parunare munew york muno muamerica nestudio 7. Zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanga nyaya westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pafacebook nepawhatsapp.
Vatsigiri vestudio 7 vepawhatsapp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Makadini zvenyu vestudio 7, ndiri kutaura ndine Patrick Mombe, ndiri kuno kusouth africa mujohannesburg. Zvikuru sei ndiri kude kuyambira bato remdc at inotungamirirwa nava Richard Morgan Tsvangirai kuti ivo vanofanirwa kuti vachitotora advantage iri kuitwa muzanu pf yekusaurirana kwavo vachipokana vachidii. Saka ini ndiri kuti ivo sebato guru ratine vimbo naro kuti ndiro ringagona kuisa kana future yevanhu patable. Tonga ndichiti ivo ndavazame kuti vachiregawo kupinda munyaya dzakaita saidzodzo vachipokana vachidii. Ndavachishandisa advantage iyoyo ndokuti vagone kuti vanhu vachiona kuti aiwa ngatitomira nedivi iri. Saka ndinovimba kuti iri bato iri ndiro ringakwanisa kutungamirira ruzhinji rwezimbabwe kuti gone kubva mumatope kana madhaka atiri kusangana nawo mukati mwenguva ino. Saka ndiri kuvayambira vamugenitsvangira kuti vagadzirisanewo murunyararo nenhengo dzavo, zvikuru sei vakuru kana kuti maleaders avo, kuti vagone kundosakuwirirana nawo kuti aiwa isusu ngatichishandisa izvi seadvantage yekuti tigone kusvika. Aiwa ndizvo chete zvandingadai kundokumbira kuti aiwa dai vaita saizvozvo. Ndinotenda hangu.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Zvabuda mumakwikwi ekosafa women's championship ari kutambirwa kubulawayo, Zimbabwe yakunda Madagascar 4-0, ukuwo Zambia yakarova Malawi 6-4. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Hwekuronga kunoratidzira kuNew York kumuzinda weUnited Nations kuchaitirwa musangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotarisirwa kuti vachapindawo musangano wepagore uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekuvhota chokunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai roendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumatare nenyaya yekuparura kwavakaita mazuva achanyoresa vanhu kuvhota. Kwese TV yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itore ruresinesi rekutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at VOA Shona. Kana o kutinyendera wapa website yedu ye www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiamina ntungamili nkomo.